Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 31 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hatingati varamba kupindura mumunhu vazuma, asi kuti vangotenga kuti vatiwa handina ruzivo rwakakwana.
Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma vanoti havana ruzivo kuti sei amai Mugabe vasina kuendeswa kumatare nemhosva yavaipomerwa yekurova imwe tsvarakadenga kuJohannesburg.
Kana mutinge matadza kubhadhara mitero yenyu, huyai tichaurirane kuti mobhadhara padoko padoko. Kana musingakwanise kugara mudzimba dzekanzu, musingakwanise kunge muchibhadhara mari, then mobuda henyu.
Dzimwe mhuri dzodzingwa mudzimba dzekanzuru kudziwa resekwa nenyaya yekukundikana kubhadhara mitero. Mamwe masangano akazvimirira oga opomera hurumende mhosva yekuda kuvamisa kushanda. Vamwe vagari vekunyamakate mudunhu remashandaland west vava kuomerwa neupenyu zvepakuti vararame nekunhongeredza chibage chinenge chasaririra muminda yevachena. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma nhasi vaudza dare reparamende renyika yavo kuti hapana chavanokwanisa kutaura nenyaya yemudzimai wemutungamiri wenyika yeZimbabwe amai Grace Mugabe padanho rakatorwa nenyika yavo kuti vasaendeswe kumatare kana kuti kupiwa diplomatic immunity. Amai Mugabe vari kupomerwa mhosva yekurova imwe tsvarakadenga Gabriela Angels mushure mekunge vamuwana ari muhotera kuSandton muJohannesburg nevanakomana vavo vaviri vanoti Robert Jr. naChatunga Bellarmine. Kunyangwe amai Mugabe vakadzokera kumusha, gweta ramuzvare Gabriela vaWillie Spies vaudza Studio 7 kuti dare repamusoro muSouth Africa richaziva kuti zvainge zvakakodzera here kuti vange vachiregererwa. Nyaya iyi iri kunzwikwa musi wa19 Gunyana. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta Advocate Gabriel Shumba.
Ndingati mubvunzo uyu wabvunziwa neveDemocratic Alliance, mukuru weDemocratic Alliance muParliament vaMusima Emane. Wawambobvunziwa futi neumwe Member of Parliament achiti kurohwa kwakaita mukadzi wakarohwa kunoku Gabriela Angels kunokanganisa zvikuru kodzero dzavanhukadzi. Vazuma minduro yavo yanguva yekuti havangapinduri kuti diplomatic immunity yakapigwa chino kuti havasi gweta. Havanyatsozivawo kuti chii chakaitika, asi vangatonyatsotsanangura ndeve international relations kana kuti yatinoti DECO, Department of International Relations, ndovane umboho kuti vakavapira chii kana kuti chachataugwawo kwavari chakava kwenenzvera kuti vasvike pakupa mutongo uyo kuti mai Grace Mugabe havakwanisi kutongwa muSouth Africa nenyaya iya kana kuti havakwanisi kusungwa zvingangozikamwa neveInternational Relations. Saka hatingati varamba kupindura mubvunzo vazuma, asi kuti vangodzenga kuti vatiwa handina ruzivo rwakakwana.
Chingava chokwadi here kuti havaziye zvakaitika apa, nekuti vamwe vari kuti apa pakashanda zvematongerwo enyika kwete mutemo?
Hachingavi chokwadi, ndizvo zvazvinongoratidza kuti zvinhu zvinenge zvatarigwa zvakarerekera divi rematongo egwenyika kuti chinga vachishore so ku South Africa kana zvakatarigwa toti ne vari kutonga mu South Africa ve African National Congress kuti chinga vachishorese chokubata mukadzi womutungamiriri weimwe nyika kana kuti chokusunga mukadzi wemutungamiriri weimwe nyika nokuti tikazvitarira yatinoti customary international practice apa hatisi kuti mutemo asi kuti practice kazhinji kacho zvinoomera hurumende inenge yatingati host country kana kuti hurumende inenge yatadzikwa iyo zvinoiomera kuti yosunga mukadzi womutungamiriri weimwe nyika ende zvinenge zvichingoitikwa hazvo kuti one zvinogona kunyadzisa mutungamiriri wenyika iya two zvinogona kukanganisawo basa rinenge richiita mutungamiriri wenyika yabatirwa mukadzi uyu
Gweta Advocate Gabriel Shumba vari parunare muSouth Africa na Blessing Zulu Studio 7. Apo nyika yatarisana nesarudzo dzegore rinouya, masangano anoshanda akazvimirira anoti ari kushushikana zvikuru nenyaya yekuti vakuru vematunhu vave kuvati vatore magwaro matsva ekuita basa ravo kana kuti memorandum of understanding. Uye vari kunzi avo vanoita zvematongerwo enyika vacharambidzwa kuita basa munzvimbo idzi. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Mutevedzeri wasachigaro wesangano remubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira reCrisis in Zimbabwe Coalition vaGeorge Makoni vaudza Studio 7 kuti nengo dzavo dzakawanda dzakatoudzwa kuti dzinofanira kunyorera vana mudzviti kana madistrict administrator. Vanotiwo nengo dzavo dzakaudzwa kuti vese vanoita zvematongerwo enyika vachanyimwa mvumo yekushanda zvikuru sei mumaruwa. VaMakoni vanotsanangura kuti zvave kunetsa kuwana maMOUs.
For example, kuwedza, DA akatibata achitotaura kuti aiwa MOU yenyu inofanirwa kuongororwa patsva. Uyezve vanhu vakaita semadzishe chaivo vakutotaura kuti vanoda kuinfomawo kuti vanga vachiziva kuti mameetings ari kufamba sei. Thenwo vanhu vakaita semasabhuku vanofanira kunge vachitonotaura kumapurisa kuti pane misangano yaitwa.
VaMakoni vaudza Studio 7 kuti kunze kwemakanzuro vasori vavewo nechokuita pamusoro pemashandiro ezvemasangano akazvimirira mumatunhu. Mukuru weCenter for Community Development in Zimbabwe, iyo inoshandira kumatunhu akaita seMidlands, Marsh East neCentral, Dr. Philip Pasirai, vanoti zvava kunetsa kupiwa zvibvumirano zvekushandira mumatunhu nekuda kwesarudzo dziri kuuya. Vanoti dzimwe nguva ukanyorera uchida chibvumirano ichi kana MOU haupindurwe.
Dzimwe nguva unonyorera kwavari asi havakupinduri. Ndozvatiri kusangana nazvo izvo. Zvobva zvangoburitsa pachena kuti havasi kuda kuti tinge tichiita basa rekudzidzisa vanhu mumaruva matiri kusenza.
Mukuru wePlatform for Youth Development vaClarice Maduku vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo ivo vasati vawana dambudziko iri, vamwe vavo vari kugununʼuna nedambudziko iri. Munyori mukuru mubazi rezvekusimudzirwa kwemaruwa vaGeorge Magoshongwe vakaudza musangano wamadzishe nevakuru vematunhu nguva pfupi yapfuura kuti ivo pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira vafanira kuita zvematongerwo enyika. Mwedzi wapfuura bepanhau reTelzim rekumasvingo rakaburitsa nyaya yekuti mukuru wedunhu rezaka vaVictor Zinanga vakaudza musangano wemakanzuro nemadzishe kuti masangano anoshanda akazvimirira anofanira kurambidzwa kushanda mudunhu iri vachapomera mhosva yekutsvagira bato rinopikisa reMDCT Rutsigiro. Asi mukuru wesangano rinoshanda rakazvimirira reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanya vaudza Studio 7 kuti masangano anoshanda akazvimirira ari kuita basa guru mukudzidzisa vanhu kodzero dzavo. Vanoti semaziro avo masangano aya aite zvematongerwo enyika.
Handisati ndamunzwa panonzi Youth Zimbabwe kana kuti CRA kana kuti maONGO anofamba achiti votera MDC vezando anotofamba achiti votera zano, mukasavotera zano tinokurovai. Asi havasungwi.
Vaitai madzivaidze nyanzvi munyaya dzebudiriro vanoti masangano akazvimirira ari kubatsira zvikuru uye anofanira kuregwa achiita basa ravo akasununguka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Kanzuro yeguta reHarare yanga yapa vamwe vagari vemumusha unogara veruzhinji wedzuva resekwa kusvika nhasi kuti vange vabva mudzimba dzavo nekukundikana kubhadhara mari dzemitero. vamwe vagari ava vanonzi vane zvikwereta zvinosvika zviuru zvitatu zvemadhora. Dzimba idzi dzinonzi ndedzekanzuro yeguta reHarare. Asi vamwe vagari ava vanoti havana kumbobvira vapiwa tsamba dzekuti vaizodzingwa nhasi. Sangano rinomirira vagari recombined Harare Residents Association kana kuti CRA rakumbira kanzuro kuti itange yambogara pasi nemhuri idzi inzwe zvichemo zvadzo. CRA yatiwo vanhu vane zvikwerete vanofanira kuenda kukanzuru voronga kuti vanobhadhara sei uye pashoma pashoma. Asi mutauriri wekanzuru vaMichael Chideme vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti hapana kudzokera shure panyaya iyi.
Hakusi kuti vanhu vari kudzingwa, asi kuti vanhu vari kunzi bhadharai mitero yenyu kukanzuru. Kana muchinge matadza kubhadhara mitero yenyu, huyai titaurirane kuti mobhadhara padoko padoko. Kana musingakwanise kugara mudzimba dzekanzuru, musingakwanise kunge muchibhadhara mari, then mobuda henyu mopinda vanokwanisa kubhadhara rendi. Nekuti dzimba dzinenge dzakaitirwa kunzi kanzuru inge ichiwanawo cheuviri.
Ko, vamwe vanhu vacho vari kunzi vataura nesangano rinomirira vagari recombined Harare Residents Association vanenge vari kuti munenge manga musina kuvasuma kana kuvapa matsamba ekuti vaakuda kudzingwa, ichokwadi here?
Kwete, ayo manyepo ndokutaura kunoita vanhu nguva dzose kana vachinge vazoona kuti kanzuru yakashinga pane zvainenge yanga ichimbovaudza vasingateereri. Vanomhanyira kuti takatina kuudzwa izvezvo, taagara di taakuzvitarisira kuti ndomashoko anongobuda.
Saka muri kuenderera mberi nekudzinga vasina kubhadhara mari idzi?
Tiri kuenderera mberi nekuti vanhu vabhadhare mari dzepanhu pavanogara, vabhadhare mari dzemabhuza avo. Ndiyo programu iri kuenderera mberi iyoyo.
Ko, tichingotarisawo nyaya dzekubhadhara mitero, vanhu vari kubhadhara here muHarare? Muchitarisa nzvimbo dzese tisingatauri hedu dziva rasekwa chete.
Apa kungoti maudzwa nyaya yekudziva rasekwa, asi nyaya iyi iri kuitika muguta rese. Kuti kana usiri kukwanisa kubhadhara mabhuza ako, kanzuru iri kuisawo kuti madebt collectors. Tine madebt collectors ewell cash vatiri kuti ichiendaiwo munotora zvikwereti zvedu zviri kuvanhu. Asi kurudziro yedu hombe ndeyekuti kana munhu uine chikwereti nekanzuru, uya tigare pasi titaurirane toona kuti chinobhadharika nguva yakareba sei.
Asika ko veweukeshi zvavakambonzi vanga vamiswa vadzoka zvakare?
Aa, chinzwai zvatiri kutaura, weukeshi iripo itori pabasa izvozvi.
Ko, yakadzorwa sei ipo paine nyaya dzanga dziri kumatare?
Hakuna nyaya dzanga dziri kumatare, yakadzorwa neresolution of council.
Mutauriri wekanzuri yeHarare vaMichael Chideme vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mubatanidzwa wemapato anopikisa weMDC Alliance uri kutarisirwa kuita musangano muBulawayo nemusi weMugovera. Mumavhiki apera panga paine kusawirirana mune mamwe mapato ari mubatanidzwa uyu anosanganisira bato rinotungamirwa navamogeni tsvangirai reMDCT, rePDP rinotungamirwa navatendai Biti uye zanundonga. Asi vaJacob Ngaruvhume vanove mutungamiri weTransform Zimbabwe uye vari mutauriri vemubatanidzwa weMDC Alliance vanoti zvinhu zvose zviri kufamba zvakanaka uye vanhu vanotenderwa kusawirirana nevakuru vemapato avo nekuti ndihwo utongi hwejekerere. Tanonoka Wandi weStudio 7 aita hurukuro navaNgaruvhume ava vari kuti vakuru vemapato manomwe ari mumubatanidzwa uyu vanotarisirwa kuve pamusangano uyu.
Zvatiri kuita ndezvekuti takawirirana sevanhu vari mubatanidzwa muAlliance kuti ngatiite launch yeAlliance kumaprovinsi edu kana kumamain centers ari mashanu. Saka sezvamunoziva takatoita launch yekuHarare. Saka iko zvino tiri kulaunja kuBulawayo. Tapedza tichalaunja zvakare kuMasvingo, kwaMutare nekuGweru.
Imo muMDC pachayo tinonzwazve kuti kune kusawirirana mukati mayo panyaya yekubatana nemamwe mapato. Chii chiri kuitika panyaya iyi?
Ini handingatauri zvangu ndakamirire MDC T yamuri kutaura nezvayo. Asi ini chandingangotaura semutauriri weAlliance ndechekuti pakaitika yetingati ndizvo divergent views mukati meimwe opposition party. Iwo mubatanidzwa chipa chawo muumbani wedemokrasi. Pademokrasi zvinoreva kuti vamwe vane mafungiro avo, vamwe vane mafungiro avo. Hazvingaiti kuti vanhu vanga vane mafungiro amwe chete.
MuAlliance umu nyaya yekusarudza avo vanozvikwikwidza zvigaro sei zvakaita sezveparamende yakatenderanwa here?
Hongu, takatenderana. Ndo nyaya yanga ichipedziswa pamanegotiations edu yatanga tichiita.
zvimwe zvamakatenderana pari zvino ndezvipi?
Takatenderana, ndingati isusu takatenderana kuti unotungamirira alliance ziyani, tikawirirana kuti vamogetsvangirai ndivo presidential candidate MDC alliance. Saka tese tiri kutsigira vatsvangirai. We have also agreed in terms of the sharing of power, power sharing structure, kuti tange tichizoshare power zvakaita sei.
Pane zvasara kutenderanwa zvamunoona zviri pamusorosoro ndezvipi?
Isiti chetingati isusu chetiringopedzisa iko zvino ndeyekuti ari kukwidza uku ndiani, of which izvozvezvo zvangosara zvishoma shoma, tangodaro tatopedza zvese kutaurirana.
Saka munotarisira vakuru vamapato kuti vasvike kuBulawayo paweekend apa?
Hongu, tose tiri vanomwe, tiri 7, tinonga tiriko, tiri kutarisira kuti vatungamiri vemapato ese nevatsigiri vavo tinonga tiri kuBulawayo paweekend, tiri vanomwe.
Avanga vari vaJacob Ngaruvhume, vanove mutauriri weMDC Alliance uye vachitungamira bato reTransform Zimbabwe, vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Mune imwewo nyaya, dare raMajistrate muBulawayo nhasi rachenura mutungamiri webato rinopikisa idzva reZimbabwe Economic Freedom Fighters vaInnocent Ndivali mumhosva yekutyora mitemo yakanangana nekupinda uye kubuda kwevanhu munyika yeImmigration. VanDivali avanova chizvarwa cheZimbabwe chava kugara kuBritain vakasungwa masvondo matatu apfuura mushure mekusangana nevatori venhau muBulawayo kuPress Club vachitaura nezvebato ravo. Vachichenura VanDivali, Magistrate Amai Stembile Ndlovu vabvumirana nemagweta avanDivali kuti hapana mhosva yavakapara sezvo vari chizvarwa cheZimbabwe chine kodzero yekusangana nechero ani vachinoda. VanDivali vanga vachimirirwa nemagweta esangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vangangosvika makumi mana nevana vakaurayiwa mumafashamu emvura akakonzerwa nemvura yakawanda yakanaya mumwaka uno muNiger. Mukuru weboka rinoona nezvekudzivirirwa kwenjodzi reCivil Protection and Disasters, Colonel Abubakar Bako, vakati mafashamo akaparadza mazana emisha pedyo neNiamey kubva muna chikumi. Mashoko aburitswa nhasi neboka reUnited Nations anoti Iran yakatambira zviga zvakatarwa zvekuti itevere mukushandisa kwayo nuclear kuburikidza nekusaina chibvumirano pamwe nedzimwe nyika dzine masimba muna 2015. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Mapato anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira vari kusvora zvikuru kufora kwakaita nhengo dzebato reZANU-PF muHarare neZuro dzichiti dzaitsigira mudzimai wemutungamiri wenyika Amai Grace Mugabe panguva imwe cheteyo mamwe masangano nemapato vachirambidzwa kodzero iyi. Vechidiki vesangano reNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA vakarambidzwa nemapurisa kuendesa gwaro renyunyuto kumuzinda weSouth Africa uri muHarare neZuro vachinyunyuta nedanho rakatorwa nehurumende yeSouth Africa rekuregerera Amai Mugabe avo vari kupomerwa mhosva yekurova mumwe musikana muSouth Africa masvondo maviri adarika. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti musangano weZANU-PF wakaitwa neZuro uyu hauna chavakaburitsa sezvo ivo Amai Mugabe vacho vasina kumbobvira vasvikapo uye ruzhinji rwevanhu rwairatidza sekunge rwakanga rwangotinhwa rusina kutanga rwarumwa nzeve kuti rwaiendepi. Vanopikisa vari kutiwo mapurisa ari kutarisa kuti munhu abuda mumbamani panyaya yekuratidzira uye vanofananga vachipiwa mvumo nekurambidzwa. Mukuzeya zvose izvi tabata mutauriri weMDC T mudunhu reHarare vafani munengami pamwe nevechidiki webato rezano PF mudunhu reHarare vaJimu Kunaka. Tatanga nekubvunza vaKunaka kuti musangano wavo vaNezuro une chavakaburitsa here.
Chakabuda neZuro ndechekuti taida kutaridza veruzhinji kunyanya iyo vemapato anopikisa kuti mai havasi mai vangori voga, asi kuti ndimai vakabereka vane vana uye vanovatsigira. Ndokusaka makaona vanhu vakandimuka neZuro neuwandu hwavo vachienda pamahofisi ebato redu rezano PF kunotaridza rutsigiro rwakapetwa akasinga gumi kuna amai. Zvataida isusu zvakatobuda, handingazozivi uye handingazogoni kufungira uyo mumwe munhu akanga akatarisira zvaanga akatarisira. Asi isu pakuronga musangano iwowu nezvatakanga takatarisira, tiri kuti zvataida zvabuda. Ndokusaka maonawo nhasi vemaopposition varwadziwa nekuti vakaona chaunga chevanhu chakabuda, vaifunga kuti mai havana sapoti.
Vamunengami, munowirirana here nezviri kutaurwa navaKunaka?
Inini handiwirirani zviri kutaurwa navaKunaka izvi, ende ivo vaKunaka vari kutoziva kuti zvavari kutaura handi chokwadiba. Nekuti chekutanga vari kuti huwandu hwakabuda hwakawanda hwairatidza sapoti yamai. Asi vaKunaka ndofunga vano handizivi kana vachiri kugara kuMbare, asi vanoziva kuti neZuro Mbare yose yakanga yakavhagwa kubvira kumupedza nhamo kumagaba mumusika chaimo chaimo makanga makakiwa. Vanhu vakanga vamanikidzwa kunzi endai munomirira kana kuti endai munodemonstrator. But pamusoro pezvo vaKunaka vari kuti chinangwa chavo chaiva chokuratidza kuti mai vane support. Asi ndomunga tese tiri kuziva zvakaitika, even zvakabuda nemumapepa nhau nemamwe mavhidhiyo aitorwa evamwe vanhu vakanga varipo, vaitoratidza kuti havasi kutomboziva chavakanga vaunganidzirwa kunge vange varipo, kusanganisira even naminista veprovincial affairs vekumanikaland vanga vasingatoziviwo chinangwa chedemonstration yakanga yakaitwa neZuro.
vaKunaka, ndiroziva kuti mune mhindura apo.
Chokwadi, handizive kuti onarego vangu vanoziva here musiyano uripo pakati pedemonstration nekumacha muchienda kunosangana nemukuru wenyu. Isu neZuro hatina chataidemonstratera isu kwete, asi kuti inhau yekuti taimacha tichienda pamuzinda wedu kungoratidza support, handi demonstration handiti. Uyezve nhau yekutaurwa zvekuti misika yanga yakazodii, isu tina chibvumirano chatakaita kuno takati vanhu vezano PF vanoda vanhu vakazvipira vega kuti aiwa tichaenda kunomira nekutsigira amai nekuratidza rutsigiro rwedu kuna amai. Kana kuina anoti akamanikidzwa, police station dzakavhurika dzakashama, ndinoda kuti ngaaende munhu iyeye anovhurisa mapepa ake uye vakamanikidza vacho vagowanikwa vachisungwa.
Honorable Munenga, zvii zvamungataura pamusoro pemisangano waNezuro nenyaya dzekunyimwa mvumo nemapurisa?
ZANU PF havatomboite nguva yekunotora matsamba kumapurisa. Vanongobuda mumarodhi mavo, vanongobuda kana kupi kwese kwavanobuda, vanongobuda vachidemonstrate. Isusu tinotori mavictims okunyimwa matsamba akawandisa sebato remDCT rinotungamirirwa naDr Richard Tsvangirai. Tine zvakawanda zvatisingakwanisi kuti tiite, saka zvinoratidza kuti mashandiro atinoita nemapurisa kana kuti mashandiro anoitwa nemapurisa haasi mashandiro anenge ari transparent.
vaKunaka, mataura nyaya. Vamwe vari kunyunyuta kuti munogotsigira munhu akarova munhu, zvinotonzi imhosva yavakapara sei?
Ayayaya, munondinakidza sereki. Mudzimai wose akangofananawo nafirst lady naamai Mugabe akazvara anoone kurwadziwa nezvinhu zvakadaro, saka ane kodzero yekuti anodisciplinawo vana kuti vagokura zvakanaka, vagovawo baba naamai vemangwana, vachazovawo zvakare vatungamiriri munyika idzodzi dzatinodenonge tichigara kudai. Nhau yakawana honorable iyi yekuaplaya iyi aiwa isiri kuti akaaplaya.
Vanga vari vechidiki vezano PF vaJimu Kunaka vari parunhare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kune mutauriri weMDCT mudunhu reHarare vaFani Munengami. vamwe vagari vekunyamakate mudunhu ramashonaland west vave kuomerwa neupenyu zvekushaya chekudya zvave kuita kuti vaite basa rekunongeredza chibage chakasarira muminda yevarungu kuti vava necheuviri. Izvi zviri kuitika kunyange hazvo hurumende iri kuti chirongwa checommand agriculture chakabudirira uye nyika ine maguta. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vagari avanoti havana chavakakohwa gore rino nekuda kwemvura yakawandisa ikanyudza zvirimwa zvavo, uye vanotiwo vainge vasina fotereza yakakwana. Vazhinji vevagari ava vave kurarama nekunhonga chibage muminda yevarungu vakasara kuti vararame, pamwe nekutengesa kuti vawane mari yekutenga zvekudya zvakaita semunyu, tsvigiri, mafuta, sipo nezvimwe. Vatatenda Karengeshe vanobva kwamambochundu, mumwe avo vari kurarama nezvekunhonga. Vanoti chimwe chibage chavanonhonga vanozoenda kunotengesa kuti vawane raramo.
Zvekufufura ibage tichitorarama nazvo ndo zvinhu zvekutombotibatsidza panguva ino ichirimo. Tichiita kuti mibitoni zvinhu zvekutibatsidza, zvinhu zvakaita semudzimba, soti, varasipo, chimwe chikamu cheupenyu chete chimbovharidza ichocho nenyaya yekufufura iyoyi.
Vakarengeshe vanoti pachibage chavanonhongerera vanopiwa chidimu chepakati chezvavanenge vawana. Amai Clarissa Jokwani vainge vakabereka mwana mucheche kumusana apo vainhongerera chibage mumunda wava James Stanford papurazi reOmega, vanoti vakazadza masaga maviri vanopiwa saga rimwe chete semuripo. Mutyairi wava Stanford vaLisbon Jimu avo vainge vari kumunda netrakta vakamirira kuzotakura chikamu chemurungu pakupera kwezuva, vanoti vainge vakarima mahekitea anodarika zana echibage. VaJimu vanoti vari kuyamurwa nevagari vemaruzevha akavapoteredza kunongeredza chibage icho chinodonha pavanenge vachikohwa nemuchini weharvest.
Anga singambozvigoni kuti anga karuwa ndi 500, 580 hectares dzechibag akaiko zvino zvimagonyeta aendesa inherera aenda nhasi a 115 30 ton.
Vagari ava vanoti havanhongerere chibage muminda yevarimi vechitema sezvo pasina chinosara. Apo vagari vemumaguta vari kuchema kuti upenyu huri kuramba huchioma zuva nezuva, zviri kuratidza kuti munyika yose hapana kuri nyore kurarama. Mumiririri webazi reUnited Nations reWorld Food Program WFP munyika vaEdirow vanoti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete mumaruwa vanoda ruyamuro rwezvekudya gore rino, zvikuru sei pakati pemwedzi waGumiguru kusvika muna kurume gore rinouya. Nyaya yekuti vamwe vari kurarama zvakaoma iri kuuya panguva iyo hurumende iri kuti gore rino nyika yakakohwa pakuru pasi pechirongwa checommand agriculture. Ndakamirira Studio 7 kunyamakate hurungwe, ndine Arthur Chigoriwa.
Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na 8 PM nhasi tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai vanoita zvemutambo kuti vari kubatsira vanhu magariro avo nenzira dzipi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Zvirongwa yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma vanoti havana ruzivo kuti sei amai Mugabe vasina kuendeswa kumatare edzimhosva nemhosva yavaipomerwa yekurova imwe tsvarakadenga muJohannesburg. Dzimwe mhuri dzodzingwa mudzimba dzekanzuru kudziwa resekwa nenyaya yekukundikana kubhadhara mitero. Mamwe masangano akazvimirira oga opomera hurumende mhosva yekuda kuamisa kushanda. Vamwe vagari vekunyamakate mudunhu remashonaland west vave kuomerwa neupenyu zvepakuti vararame nekunongeredza chibage chinenge chasarira muminda yevachena. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla zimashumi mathathu lanye kunqabakazi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kufane kambe ngibe kuma shop nge-20 cashback, ngithe kune hard cashback e-20. So ukuze ngithole imali 100, ngiyabe sengithethe 160. So kathe sakula, ngilangakikho cash layo imali akhona akayikho, ngayifaka bakufakela 50. Uthatha la iyathathwa futhi.
Ukusilela kwemali kuqhubeka kusiba kubi emabhanga kanti lendwendwe lazo ziyaqhela.
Did Grace Mugabe
wasithola kanjani isivikelo sediplomatic immunity uGrace Mugabe? Lasebenzisani ukumupha lesi sivikelo? Lo ngumbuzo olula. Weza la wachaya owesifazane wakwele South Africa.
Umongameli wakwele South Africa umnumzana Jacob Zuma uthi gala lwazi olupheleleyo ekuthini kungani unkosikazi Grace Mugabe wavikelwa ekubotshweni phansi komthetho we-diplomatic immunity. Inkokheli yomdabu yeMashonaland isebenzelana labohlangothi lweZimbabwe Tourism Authority ibika ngomkhosi owekhanivali loba ibira eDomboshaba Caves. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Ukusilela kwemali emabhanga kuqhubeka kusiba kubi njalo indwendwe lazo sezihlala zikhona. Lokhu kwenzakala amabhanga wonke elizweni esehlise isilinganiso semali umuntu angayithatha nxa ephandle kwelizwe. Kubika uNompumelelo Moyo.
Inengi lamabhanga ezweni selisipha abantu imali ephansi kwekhulu lamadola ngeviki, kuthi amavinkili asesipha ichumi lamadola umuntu angathenga esebenzisa ikhadi lebhanga, kuthi ngesinye isikhathi uma ubulembu buwile abantu abenelisi ukuthenga bathole imali emavinkilini. Kuthi abaqhatshi abaningi sebeqeda isikhathi eside belayinele ukuthola imali ukuba bayeholisa izisebenzi kumbe ukubhadalela indleko endaweni ezingemukeli imali yebulenjini kumbe abangela mabhanga abagcina khona imali. Umnumzana Kenneth Moyo uthi uselenyanga ezintathu engatholi imali la ku-Echo Cash kungesifanayo.
Kufane kambe ngibe kuma shop nge-20 cashback, ngithe kune hard cashback e-20. So ukuze ngithole imali 100, ngiyabe sengithethe 160. So kathe sakula, ngilangakikho cash layo imali akhona akayikho, ngayifaka bakufakela 50. Uthatha la iyathathwa futhi.
Ebantwini abadala bona kuba ludubo olongeziweyo, kutsho umnumzana Saul kwakuba Ndlovu.
Akuzwakali ukuthi kanti imali yalokhu ihlupha, kodwa kuthe only about a week loba iviki ezimbili sanda kwedlula kwathiwa sekufa kwe-300 million. Iye ngaphi leyo 300 million? Nxa kulokhu kuhlupha sinikwa ama-$30 ngelanga, ama-$50 ngelanga, ama-$100 ngeviki.
Ethi sekudinga ukuba uhulumende loZulu bahlale phansi babone ukuba udubo lokusilela kwemali lunganqotshwa kanjani ngoba isizwe sesifile.
Kufanele abantu bakahulumende bake bahlale phansi babe lengqondo yokuzibuza ukuthi baliphethe kuhle izwe leli na kumbe selehlule. Nxa lehlule dingani another solution.
Umnumzana Agrippa Madlela ongusomabhizimusi uthi sekumthatha insuku ukuba enelise ukuholisa izisebenzi zakhe njalo sekusidla esambeni.
Imali ayikho emabhenki,
ukuthi uhambe edraw imali ebank uphiwa $50 ngelanga. Ngilezisebenzi ezintathu lapha kuplot kumele inyanga iphela ngiyedrowa 6 times ama-50 nxa lami sendimfune yami kume ngihambe 7 times or 8 times eplazini lezinye ezingu-5 kungithatha 10 days ukuyadrowa imali leyo.
Imizila eminingi ethi yenza ukuba abantu baqede isikhathi eside bekundwendwe kulokuthi babe besemsebenzini.
Kule mzila eminingi emabhenki abantu bemele izimali zabo kuma-ATM emabhenki and other financial institutions. Implications ezikhona ukuthi these people when they are so many queues belindele basebenza nini abantu labo.
Amabhanga aseyehlise imali ethathwa nguZulu emabhanga aphandle kwelizwe. Umuntu usevunyelwa ukuthatha amadola angamachumi amahlanu ngelanga athenge okungedluli amadola angamakhulu amabili ngelanga kumakhadi aweVisa card loba iMastercard. Ilizwe lilungiselela ukuya ekhethweni. Amabandla ezombusazwe lawo athi kuza kuba nzima ukuthi bathenge impahla zabo zokukhankasa ngaphandle kwelizwe njalo ezweni ziyadula intengo iba ngephindwe kabili kumbe kathathu uma kuqathaniswa lakwamanye amazwe bethi lakho lokhu ngokunye okuzaphambanisa ukuqhutshwa kokhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingunompumelelo moyo.
Umongameli wakwele South Africa umnumzana Jacob Zuma namhla utshele amalunga edale lephalamende lakulelo lizwe ukuthi kalancazelo yokuthi kungani uhulumende wakhe ephe unkosikazi Grace Mugabe isivikelo sokungabotshwa phezu kocala lokutshaya owesifazana waseSouth Africa ngoba engachasiselwanga njalo engayisilo gqwetha. Kubika uBenedict Nhlapo eseJohannesburg.
Amalunga edale lephalamende kwele South Africa lamhlanje abefuna ukwazi ukuthi indaba uhulumende wapha unkosikazi Grace Mugabe isivikelo sokuthi angabotshwa kanti ngokomthetho wayengalaso leso sivikelo ngesikhathi chaya unkosikazi Gabriela Angels. Oqaloke ethula lombuzo lilunga leinkatha Freedom Party unkosikazi Leslie Van der Merwe kodwa uMongameli Zuma wawuchaya indiva umbuzo wakhe waphendula okuseceleni. Lapha ke kusuka umkhokheli webandla leDemocratic Alliance umnumzana Musi Maimane wathi uZuma akaphenduli ukuthi kungani uhulumende wephula umthetho ngokuphi isivikelo lesi kunkosikazi Mugabe.
What grounds did Grace Mugabe
wasithola kanjani isivikelo sediplomatic immunity uGrace Mugabe? Lasebenzisani ukumupha lesi sivikelo? Lo ngumbuzo olula. Weza la wachaya owesifazane wakwele South Africa. Khathesi sifuna ukwazi ukuthi kungani uhulumende weSouth Africa wamekela wahamba ngobuqili bokuthi ulesivikelo sediplomatic immunity.
Lobanje kwabasegcekene ukuthi amapholisa amiswa ukuqhubekela phambili ngokubopha unkosikazi Mugabe ngoba sekuthiwa loludaba selungenelwe lugatsha olubona ngobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe. Uzuma uphe impendulo echiya amalunga eParliament ezonde eganono wabo.
With regard to Mrs. Mugabe,
ngodaba lukankosikazi Mugabe mina angisilo gqwetha. Angiwazi umthetho njalo angizange ngiphathe kulesi simo. Ngingaqamba amanga nxa ngingachaza ukuthi kwahamba njani ngoba angizange ngibe yingxenye yogatsha olwathatha lesi sinqumo.
Elinye ilunga lephalamende umnumzana Kloyama uvele wasukuma wakubeka wacaca ukuthi uZuma uyamesaba uMongameli Mugabe yikho bakhulula unkosikazi Mugabe.
Honorable President, I think we must admit that
Mongameli sekufanele manje sivume ukuthi iqiniso alisekho kuhulumende wakho. Yini ungavumi ukuthi uyamesaba uMongameli Mugabe? Ngenxa yalokho umkakhe angachaya loba ngubani eSouth Africa. Mongameli, kanti vele siwuholiselane ngoba usuvule ilizwe lethu ukuthi abantu bazenzele umathanda.
Lakulo mbuzo uMongameli Zuma akazange athande ukuveza isizathu.
I'm not a lawyer. I don't know what happened.
Angisilo kweta. Angikwazi okwenzakalayo. Angingeke ngiqambe amanga. Indaba usithi iqiniso sengilibalekele ngoba ngikhuluma iqiniso. Yini uhlupho lwakho?
Ingcithi kwezomthetho zithi kusobala ukuthi uhulumende weSouth Africa akalaso esinye isizathu esisekela isivikelo saphiwa uNkosikazi Mugabe ngaphandle kokuthi wayehlose ukugcina ubudlelwano beSouth Africa leZimbabwe. Mele Studio 7 eJohannesburg kweleSouth Africa, nginguBenedict Nhlapho.
UZulu senxuswe ukuza patheka emkhosini wokubika kwabaphansi ozaqhutshwa izinduna zisebenzelana labohlangothi olubona ngokwethekelelwa kwelizwe olweZimbabwe Tourism Authority eDomboshava Caves. Kubika uMavis Gama.
Emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe emahofisini eZTA oze emele izinduna unduna Msarurwa igama lakhe engumnumzana Inosi Msakwa. Uthele umkhosi wenziwa kulandelwa obekuvele kusenziwa endulo ukwazisa abaphansi ngokuyabe kusenzakala elizweni.
Imwe yesigawo yatinoita sevanhu vatema ndeyekuti
thina abensundu ezimulini zethu sile mikhuba yethu esiyilandelayo esibonga ngayo ukuba sikhokhelwe kiko konke esiyabe sikwenza.
Osebenza kwezokukhulumisana loZulu kuZTA uNkosazana Shuvai Murumbi ulandisa ngalumkhosi wangomgqibelo endaweni ezilobhalu lweDomboshava Caves.
Abazaphatheka kulomkhosi bahlanganisela imbira zenarira, imaungira enarira, lamanye amaqembu achiyeneyo acula ezomdabu. UZulu wonke uvumelekile ukuzaphatheka kulomkhosi, njalo uZulu ucebiswa ukuthi agqoke impahla ezihloniphekayo. Kusenjalo ezilombala obomvu azivumelekanga.
UNkosazana Murumbi ethi lumkhosi ulisiko kumele lilandelwe ngaphambilini kokwenza yiloba yini eZimbabwe okuphathelene lezamasiko nemikhuba yabantu.
Siyazi ukuthi iZimbabwe ilabanikazi labo bafana labaphansi bethu, okhokho bethu abaphila thina singakabi khona. So yindlela yokubabikela ukuthi kuzaba lomdlalo omkhulu oHarare International Carnival.
Abeze-TA lezinduna bathi lokhu kwenziwa njalo ukubika kwabaphansi umdlalo weHarare International Carnival owenziwa minyaka yonke ungowokwandulela ukusungulwa owalonyaka. Izinduna zikhuthaza uZulu ukuba abofunda ukulingisela imikhuba emihle kwabokuza labo abazokwethekelela kuleli ehlukane laleyo engahambelani leyabo abeza eZimbabwe bevela kwamanye amazwe ukuzaphatheka emdlalweni weCarnival wona owaqala ukwenziwa ngomnyaka ka-2013. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
School Life Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama siqoxa ngokutshengisela okwenziwe ngamalunga ebandla leZANU-PF eHarare izolo. Okube sobala ukuthi amanye amalunga alelibandla ebengazi lokuthi adingani esitaladeni. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele DRC umnumzana Felix Tshisekedi sekudaze uZulu walelo lizwe ukuthi aqalise ukutshengisela phezu kokungaqhutshwa kokhetho kulelo lizwe ngendlela ezithiyeneyo kuqala mhlaka-1 kumfumfu. Lezi ndlela zigoqela ukwala ukubhadala imithelo lokubhadalela indleko zikahulumende. Abantu abangamachumi amanelane babikwa befile engozini yezulu lesikhukhula kwele Niger. Uhulumende wakulelo lizwe ubika ukuthi kukhukhulwe imizi eminingi lempahla ikakhulu edolobheni leNiamey. Inhlanganiso ye-United Nations ibike yaxwayisa ukuthi inkulungwane ezedlula ezilikhulu zabantu zilakho ukusala zingelamizi ngenxa yezulu lesikhukhula leli. Lanxa abamabandla aphikisayo bekhala ngokuthi kuguqulwe uluhlu lwabalelungelo lokuvota, iningi labo kalemukelanga inyathelo likahulumende lokubhala kutsha lolu luhlu ngoba kuzasetshenziswa izithupha ezintsha hhaji ezensimbi. Uhulumende uthi uthathele linyathelo ngoba izithupha ezindala zingenelisi ukubalwa imitshina yakulezi nsuku ezasetshenziswa ekulobiseni amagama abazavota ngomnyaka ozayo. Abanye bathi lolu hlelo kumele luphiwe ithuba ngoba luza kwenza kube lamagama abantu uqobo hathi amanye awabafayo labangaziwayo. Kodwa abanye ngababuza ukuthi lolu hlelo luzaqhutshwa kungalakuqilibezela na. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, umnumzana Cassius Jays Simana Mpofu, endawonye lomnumzana Sengezo Chabangu unobhala oqoqa inhlelo zebandla le-People's Democratic Party onguye oqala lingxoxo.
Ngoba nathi sithe sikukhangela ukuthi kuzasetshenziswa i-biometric registration, bekumele sibe kwazi ukuthi 70% of abantu beZimbabwe, i-population yethu, basebenzisa izithupha ezezenge. Majority of them bavela emakhaya. And lapho abavela khona emakhaya, yikho ama-stronghold ezanu-PF. So lokhu sokuyukuthi sebefuna ukuthi baye siqedisa emakhaya vele singazisavuka ngoba lanxa kuthi abantu bazathathiswa kutsha izithupha kwehlula kathesi kulama centers awe registration bakhona abantu abangalazithupha. So akusitshengisi ukuthi bangenelisa ukuthi wonke umuntu olesithupha sezenge lalabana abasemakhaya abangalazithupha bakwanise ukuthi bathole izithupha. Okwehlula khona ukuthi bazithole kathesi zonezi ezamakhadi kuyini.
Mnumzana Mpofu, nxa ulesithupha sakho esezenge awukhohlwe awusozivote.
Ya, ngokubona kwami mbona ukuthi inyathelo lelo alilunganga ngoba njoba ubabushaba ngesejili ukuthi imajority yabantu balama balezithupha zezenge. So khona kana isikhathi kasiseko ukuthi abantu bonke laba bangabisela lezo zithupha zabazenge bathole lezo kukhunywa ngazo ezintsha. So khona kana indlela yokuthi abantu abaningi abasezukwenelisa ukuthi bavote. So yulimaza izifiso zabantu ngezinye indlela ezicathileyo ukuthi umuntu ekuthiwa uhle kuvota ngoba izifo zakho besingavunyelwa. Kodwa kubonakala ukuthi licebo lokuthi vele abantu bengavoti, licebo lokulimaza lokuvalela lokuvimbela ukuthi abantu bangazi bapractisa esingathi i-constitutional right yabo ukuthi kufanele bakhethe umuntu abamfunayo. So kukhona kukhomba ukuthi kutshengisa ukuthi u-registrar general into yakabe vele yenza kuma-elections iminyaka yonke lana enguye osedirector lelo hlelo uqhubeka ngayo siya phambili noma athi sebuya sefika kwelinye isayide. So ikulimaza abantu lokhana abakwenzileyo. Isikhathi kasikho ukuthi abantu bangakwenza lokhu batshintshe lawo makhadi bafakela batshintshe lezo zithupha bathole lezo ezifunakalayo. So kulobunzima okuzoba khona la.
Kodwa mnumzana Chabangu, nxa sikhangele umthetho lo uzathinta konke labezanu PF, pho manje nxa kuyikuqilibezela kuyasebenza njani?
Izanu yinyamazana ekade ikupower since 1980 and inyamazana efundele ukugcina ipower, inyamazana ekwaziyo ukudinga ipower, inyamazana ephila ngepower. So asikhulumi ngenyamakazana ngoku sinanakazana kwenyamazana sikhuluma ngabanikazi bepower abayibo abayin charge ukuthi lamhlanje liyathi lisiye emdlalweni lingamaqembu amabili omunye wabadlali bezanu uyasukuma ayetshintsha ama-goalpost awafake ngale wena usuzama ukuthi ugijima ukuthi ubuyizohlohla kwesinye isikhathi ahlubule ingubo ayigqokileyo afake eyoburefu kwesinye isikhathi ahlubule afake eyobu-assistant ref where they are strong bazamake sure ukuthi bazafake ama-centers abe baningi abakhuthaza abantu babo ukuthi babuye bazotintsha izithupha zonezo kube sekubuya-ke ngapha ngakithi komnyama obambile esivele singenye ingxenye yomhlubulo whether sithi siseZimbabwe by birth but ngokuphila wa-foreigners emathebeleland kuzafica ukuthi kuzabe kule center eyi-1 kumbe ingaze yaba khona ngoba bazama ukuthi ba-differentize abantu bengaze babe bayivota so ngokwehlukanisa baza kwehlukanisa abantu ngomhlobo bayehlukanisa abantu ngolimi bayehlukanise abantu ngendawo yokuhlala they are good at that abantu bezanu PF this is how they have managed ukuthi vele babe belokhe bekukhona kwezo babe lokhe bebambile indambo zokubusa ngendlela zonezo ezintathu engizichambileyo
mnumzana Mpofu singathi amabandla aphikisayo angatshela njani uZulu akhuthaze njani uZulu ukuthi ayibhalisa nxa izatshelwa ukuba ivoti yabo ivele isitshontshiwe
ya kunzima khonoko kodwa akumelanga bathe bakhombe batshengise ukuthi sebehlulekile amabandla ezombusazo aphikisayo ebandleli kuthi kumele kumarali abo kuba bakuqinise kolokhiyana
umnumzana Cassius Jays Simana Mpofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa obexoxa endawonye lomnumzana Sengezo Chabangu unobhala wenhle obona uqoqwa kwenhlelo zebandla le-PDP. Umkhokheli webandla eliphikisayo elisacathulayo eleZimbabwe Economic Freedom Fighters umnumzana Innocent Ndibali utholakale emsulwa namuhla ngumthethwandaba kamantshi kobulawayo kucala ebeletheswa elokwephula imigoqo yevisa yakhe ngokuhlangana lentatheli izindaba ezichasisela ngebandla lakhe. UNdibali ubotshwe kumaviki amabili edluleyo kobulawayo njalo ekugqitshweni kokuthoniswa kwakhe kunsukwana ezedluleyo. Amagqwetha akhe acela inkundla ukuthi ilahlele licala. Esipha isinqumo sakhe namhla umantshi unkosikazi Sithembiso Ndlovu uvumelane lamagqwetha kaNdibali. Le gqwetha likaNdibali umnumzana Jabulani Mhlanga ekuthini akulacala eladalwa nguNdibali yena oyisizalwane seZimbabwe eselobuzwe obumbaxambulu mbili obeZimbabwe lobengilandi ijiwa citizenship. Sexhume omunye wamagqwetha kaNdibali oyisiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights umnumzana Lizwe Jamela wachasisa okunengi.
Namhla sibe sihamba ukuthi umthethwandaba ufake isinqumo ukuthi ukhangelisise ubufakazi obabulethwe yi-state mayelana lecala lonelo. So thina sasibona ukuthi vele akulacala elikhona kwakungela vele isizathu sokuthi ubaba uNdibali vele ecasise or ukuthi sithi ngesikhiwa enike i-defense yakhe. So sayenze ithiwa yi-application e-discharge and close of the state case. Nxa ukhangele yikho lapho nxa sesikhangela ama-policies ayingahambelani le-constitution yeZimbabwe. I-constitution kathesi iyakubeka kube kucace ukuthi isizalwane saseZimbabwe umuntu owazalwa eZimbabwe unakho ukuthi ebe akhoayo amanye ama-citizenship i-dual citizenship unakho ukuthi ube le-dual citizenship nxa umZimbabwean by birth. So sikhuluma lo muntu ole-British citizen kodwa engiZimbabwean again, that is the situation. So sibuyile ngekhaya sokuthiwa khona wena sesikunika i-visa elilama-condition ukuthi ungayenzi lokhu nalokhu nalokhu. So lokho akuhambelani lomuntu oyi-citizen elizweni lakibo ukuthi uthawuzane kwama-conditions esivakashi wena ubuya ngini. So yikho lapho esiyabe sikhuluma ukuthi nxa sikhuluma indaba zokuthi imithetho kumele ilungiswe ibe consistent with the constitution, mina balokho besithi we are aligning, we are aligning, abantu begcina bebotshwa kunje.
Utheni kahle kahle uMantshi kwethuleni isinqumo sakhe?
UMantshi ukhulumile kwabasobala ukuthi hayi ubufakazi obakade buletha phambili kwedale vele kungaqedakali ngoba kube kulokuphikisana phakathi kwabafakazi. Abanye besithi kuthiwa ubesebenza, omunye ethi hayi thina vele sincincisile nje uba kundibala ukuthi edlule lapho esikade sikhona ukuthi sizixoxele nje one-social platform immigration sisithi hhayi ubusebenza. So khonokho kukhanye ukuthi vele kungacacanga ukuthi kathi vele kucanda athiwa yena waliyenza yikuyini. Okunye ukuthi i-immigration ikhanye vele ingakwazi ukuthi ithi vele khona wona ama-conditions akhona athiwa ona nge-visa uwaphambayisile yiwaphi akhona. Kade kungacaci kungekho kusukala ukuthi yiwaphi ngoba owe-immigration bekhetha ukuthi hhayi it's common, it's knowledge ukuthi nxa uyizivakashi akumelanga wenze ezinye izinto, bengacaci ukuthi izinto zakhona yizi zakhona.
UMnumzana Lizwe Jamela ligqweta lenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ilizwe leNorth Korea liqhubekela phambili lilolonga izikhali zeballistic missiles. Ilizwe leli lisanda kudubulela emoyeni enye njalo imisali yalo edlule phezulu kweJapan endaweni ebizwa ngokuthi Hokkaido Island ingakaweli elwandle. Loba nje iNorth Korea ijayele ukudubulela emoyeni ama-ballistic missile ngaphansi kahulumende kaKim Jong-un, kayijayelanga ukuthi ama-missile la aphaphe phezulu kweJapan. Phakathi kwama-missiles ayedlula amachumi ayisificaminwembili 80 alolongwe lilizwe leli emoyeni selokhu uKim Jong-un wangena esikhundleni ngomnyaka ka-2011, akula ngitsho leyodwa eyedutshulwe yaphapha phezulu kweJapan. Okusanda kwenzakala kwenziwe ngesikhathi ilizwe leMelika leSouth Korea elolonga amabutho eKorean Peninsula. Umongameli weJapan uShinzo Abe uthe iNorth Korea kumele ibekwazi ukuthi lokhu ekwenzayo akuvunyelwa njalo kulakho ukuthi kube lokulwa phakathi kwamazwe la. UMnumzana Jim Mattis omele uhlangothi lwezemvikela kuhulumende weMelika uthi ilizwe lakhe lizaqhubekela phambili lilwisana lamazwe anjengeNorth Korea alolonga izikhali zenyuklia. Umongameli Donald Trump laye uthi kusobala ukuthi ilizwe leNorth Korea lidelela omakhelwane lamanye amazwe, ngakho-ke kumele ziqiniswe izijeziso zenoto ezafakelwa iNorth Korea.
Lawo ngamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Eziqholo bafana ngqwangqwa,
Asukalo mana vakithi
Cholo cho FC ngithembisile kunsukwane ezedluleyo ngathi nizalishayela abalandeli be Cholo cho ingoma kazinjazi yamluma uthi yena ngqwa leziqholoza sizwane ehaya ke iqembu lakibo lapho uzinja. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ukusilela kwemali kuqhubekela phambili kusiba kubi elizweni. Umongameli Jacob Zuma wakwele South Africa utshela idale lephalamende lelizwe lakhe ukuthi kalalwazi olupheleleyo lencazelo yokuthi kungani unkosikazi Grace Mugabe engabotshwanga. Kwanelo kwalamhlanje livalelisayo nguntungamilinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.